Mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 12 Gumiguru 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Bazi reCCC reCitizens National Assembly rakaita musangano mukuru muHarare nezuro rikakurudzira masangano mazhinji muAfrica nekunze kuti abetsere mukugadzirisa zvinhu munyika. Kurambirwa mari yemunyika ine huremi hwemadhora makumi mashanu kwava kukonzera matambudziko kuvanhu munyika. Chirongwa chinoitwa gore roga roga chesanganai World Tourism Expo chiri kutanga nhasi muguta reBulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera musangano weCitizens National Assembly wakaitwa nezuro nebato reCitizens Coalition for Change, gungano iri rakanyorera tsamba kuSADC richikumbira kuti SADC ibetsere mukuunganidza vakuru vemapato ezvematongero enyika nevamwe vemasangano ane chekuita nezvemamiriro akaita zvino munyika kuti gakava riripo ripedzwe pamwe nekugadzirisa nyaya yezvakabuda musarudzo. Mugwaro kuvatori venhau, mutauriri weCCC vaPromise Mukwananzi vanoti zvichiteverawo mabatirwo akaitwa nyaya yekudzingwa kwenhengo dzeparamende dzeCCC kubva muparamende, bato ravo rakanyorerazve kumasangano eparamende anoti Interparliamentary Union, Africa Caribbean and Pacific European Union Joint Parliamentary Assembly, Pan-African Parliament neSADC Parliamentary Forum vachizivisa nezvakaitwa navaJacob Mdenda. Gwaro iri rinodavo kuti vose vakasungirwa zvematongero enyika vabudiswe kubva mumajeri. Heino hurukuro yataita navamukwananzi.
Abvumirana kunyorera tsamba kuSADC kuti ibatsire kuunza hurukuro kutaudzana pakati pevatungamiri venyika atinoziva muno muZimbabwe, Advocate Nelson Chamisa navamunangagwa, kuti payana netswane nyaya yenational crisis igadziriswe, vanhu vawane kugara zvakanaka, nyika iwane kugadzikana. Chechipiri, tanyora tsamba kuparamende tichiudza Speaker of Parliament vamudhenda kuti hakuna nhengo yeparamende yakasarudzwa pasi pesangano reCCC rinotungamirirwa nababa Advocate Nelson Chamisa vakaitwa record. Naizvozvo tavapa 14 working days kuti vagadzirise panga pakanganiswa mushure munge vateedzera tsamba yenhema, kuti vagadzirise vadzosere nhengo dzedu dzeparamende kuparamende. Chechitatu, tanyora zvakare imwe tsamba kune dzimwe nhengo huru dzemaparamende epasi rese dzakati wandei dzinosanganisira the Pan-African Parliament, the SADC Parliamentary Forum nedzimwe dzakawanda, tichivatsanangurira kuti parliamendi yeZimbabwe haisi kufamba zvakanaka. Ngavabatsiridzane semapoka eparamende kumeka shuwa kuti parliamendi yeZimbabwe haishandiswe kungoshungurudza nekungorekola vanhu neCCC zvisina maturo zvisiri pamutemo. Chechina, tawirirana zvakare kuti vamwe dzimwe nhengo dzedu dzose dzeparamende dzisina kurekolewa dzimbomira kuenda kuparamende kusvika nyaya yagadziriswa, kusvika vamudhenda vadzosa maparlamentarians edu akaitwa rekodi zvisiri pamutemo. Chekupedzisira, tawirirana semusangano weCCC kuti isisu takupa vana veZimbabwe yatingati isusu tikuvavisa on notice kuti gadzirirai, kana zvese zvaramba, dialogue yaramba, kutaudzana kwaramba, zvese zvatangwa zvaramba, tisazenge taakutarisa kuti titore matanho ekumeka shuwa kuti vana veZimbabwe vanoshandisa nzira dzirimo mubumbiro remitemo yenyika kutsvaga kuti vadzose kodzero dzavo dzekuti vatungamiriri vavanenge vasarudza varemekedzwe, vasangobviswa zvisina maturo zvisiri pamutemo.
Mataura kuti mavapa mapa vamudhenda mazuva 14 kuti bangadirise nyaya pane mutemo wabachikora here sokuziva kwenyu
tisi handisi gweta zvangu hatisi magweta asi zvatinoziva ndechekuti mutemo hakuna mutemo wavakashandisa kurekola vanhu vakashandisa tsamba yanga yanyogwa nemunhuwo zvakamwe kufamba mustreet saka ndizvo zvinofanira kuitwa pamutemo zvine maprocedure zvine maprocesses bato rinorekola munhu rinofanira kutoboenda muconstituency macho moitwa mapetitions ouya kucitizens national assembly zvotendwa munhu wacho opiwawo mukana wokupindura zvaanenge achipomegwa kusvika zvazadzikana kuti aiwa munhu uyu ane mhosva inokonzeresa kuti anofanira kunge aitwa record zvozoendeswa kuparlamendi nemunhu anenge ane mvumo yekukoresponda neparlamendi panyaya dzacho in this case munhu iyeye ndipresident wedu advocate Nelson Chamisa
mataura pamusoro pekunyorera kusadhak zvekare asi vanhu vanga vachakangomirira kuona kuti sadhak inoita sei pamusoro pesarudzo dzavakati hazvina kufambiswa zvakanaka munoona sokuti sadhak inoda kugadzirisa zvinhu muzimbabwe here zvikuru sei nyaya dzakatarisana nesarudzo uye nezviri kuitika pari zvino
sadhak inoda zvikuru kugadzirisa nyaya idzi muzimbabwe ndosaka yakataura chokwadi chiro zvanga zvakaoma kuti aiwa sarudzo dzina kufamba zvakanaka izvo zviya zvakaratidza kuti sadhak yakazvipira kubetsera zimbabwe kuti iite sarudzo dzakanaka uyezve sadhak yakatipotibatsira kumakore apfuura kubva muna 1980 takabatsirwa nesadhak panguva yehondo yechimurenga muno munyika muna 2009-2010 takabetserwa futi zvakare nesadhak ichitiyananidza kuzokreta yainzi government of national unity yakanga iripo asi tsamba yatanyora nhasi yasiyana nezvanga zvichiitika zvesarudzo zvesarudzo zviripo tikuramba tichipusha kuti sadhak tarisirai ongororai nyaya dzesarudzo asi tsamba iyi ndeyekuti in addition to nyaya dzesarudzo dziri kunetsa madii kumboyananisa vatungamiriri venyika varipo advocate Nelson Chamisa navamunangagwa nemamwe mastakeholders akatikoshera akaita semachechi civil society labour organizations business people and so on and so forth paita multi-stakeholder dialogu yekutaudzana kuti tigadzirise ekusagadzikana kurimo munyika
mataura zvakare vapwananzi kuti mabvumirana kuti vakasarudzwa vetriplec vambomira kuita basa kuparamende nekumakanzuro munoona sokuti igwara rakanaka here hamufungi kuti zviri ndani kuti vaende kubasa vanomirira bato renyu pane zvinenge zvichiitika
zvatinenge tichitoshuvira ndezvekuti vaende kubasa vanomirira bato redu ndokusarudzwa kwavakaita ndodonzvo ravakatumwa neve vakavasarudza kumaconstituencies nekwamawards avo ndo zvinofanira kunge zvichiitika asi hazvisandizvo zviri kuitika tiri kuona kuti parliament yakuda kuitwa dare renhando rekuti vamudhenda anenge vachingoita zvavanoda naro saka tinofanirawo kumbokwenya timboratidzira kuti aiwa zvoda kuitwa izvi zvekutamba neparlamendi zvokuita zvisina maturo muparlamendi hatitenderani nazvo zvinofanira kumira hatina kuti maparlamentarians edu haasisiko kuparlamendi tangoti vambomira kuenda kuparlamendi kusvika vamudhenda vadzosa mamps edu akabvisiwa zvisiri pamutemo
avo vange vari mutauriri webato retriplec vapromise mukwananzi vari parunhare nestudio 7 bato riri kutonga rezanup f rinoti harinei nezvekunetsana kuri kuita vanhu mutriplec sangano rinorwira kodzero dzevanofamba nemabhazi nemichovha repassengers association of zimbabwe rinoti riri kukurudzira hurumende pamwe nebhanga guru rereserve bank of zimbabwe kuti vagadzirise dambudziko ratarisana nevanofamba nemabhazi nemichovha rekurambirwa mari yemunyika ine uremu hwemadhora makumi mashanu mutauriri wesangano iri vageorge tafadzwa goliat vanoti dambudziko iri harisi kuvafambi chete asi kuti kuna vamwe vemisika nezvitoro vari kurambavo kutambira mari iyi iyo yavanoti ndiyo yave duku pane dziri kushandiswa vanoti nekuda kwekushaya simba kwedhora remunyika veruzhinji havachadi kutakura mari yakawanda asi iyo isina uremu kana yave kushandiswa mukuziya nezvenyaya iyi jonga kandemiri westudio 7 abata vagoliat
zvinhu zviri kuitika kumichovha havachadi mapisidoranota nechikonzero chokuti kana rapuwa kana 10,000 yeteke inengeri mari yakawandisa zvikuru zvekuti akwanise kuita munhu homwe mari inofanira kunge ichibatika ichisvika munhu kana wakaibata unenge wakabata chibhiriki chemari saka vanhu vavakuda mari dzine madzine mushini anokwanisa kusvika munhu homwe vachifamba nadzo kana kuti vachitenga inoonesa futi zvakare kuti uverenge mari iyo inokutorera nguva saka vanhu vanoita zvinhu zvisingavapedzeri nguva nekuti manota amamanote emari diki apa inflation yacho kuyasimba kwemari kwacho kuriramba kuripo saka vanhu vanoita zvinhu vaitisa nyore maonero ataita kuti munhu haazoti kuramba achiverenga kana kuti 2,000 yekukwitisa kombi kuenda kuende pfupi dzepedyo muHarare sengani anambare ndokunganze zvimwe zvinhu zvinoita kuti mari iyo irambwe nekuti vanhu hadi kuzoramba vachingoverenga veinda mari idzodzo.
Tanzwa mutevedzeri wegurukota rezvemari vadavid Munangagwa vachitaura kuti vese vari kuramba mari vari kutyora mutemo uye hurumende ichatora matanho. Imiwo munotambira sei shoko rehurumende irori?
Kana zvichikwanisika tinongotevedzera izvozvo kana zvangotaurwa naminista kuti zvinge zvichiitika. Tinoonesa manje tisingazive kuti vanozenge vachichengetedza mutemo wakati maenforcement officer vanenge vari pese pese here panenge pachiitwa matransactions akadaiwo nepanenge pachizonetsa asi vanhu vari kutoiramba unotoona imwe yakaraswa pasi kuratidza kuti mari iyi hachina simba kana mwana ari kuiramba achiti aiwa mari hachaidini.
Saka imi imari iyi hamuri kuda kuti ishandiswe munyika munoda here kuti kushandiswe mari yekunze kana kuti muri kukurudzira kuti hurumende iwedzere mari hombe?
Isi tikungokurudzira kuti hurumende inofanira kuti verizhinji vareri kuirwe zvichienderana nemamiriro akaita zvinhu nekuti mari hakukutanga nhasi zvinhu zvakamboitika makore apfuura zvekuti mari inorambwa takatanga tine ma$10 akarambwa tikapinda mu$20 akarambwa iyezvo tapinda mu$50 zvizvagara zvichingoitika kuti mari kana yawandisa inonetsa kutakura ndo maonero ataitawo kuti vanhu vanga vachitaura kuti mari inonetsa kutakura kana yawandisa mari iyoyo saka vamwe vakuiramba kunyanya vanotenderedza mari vanoiramba uye zvakare havana masikero kana zvishinda zvinoverenga mari yakadaro nokusimbisa.
Mutauriri wesangano repassengers association of zimbabwe vageorge tafadzwa goliath vari parunhare muHarare najonga kandemiri westudio 7. Vamwe vatsigiri vebato reCCC kumatunhu akawanda kumaruwa vari kupomera bato reZANUPF mhosva yekuvanyima mbeu nemafertilizer pasi pechirongwa chehurumende chePresidential Input Scheme kunyange pachishandiswa mari dzemitero inobhadharwa nevanhu vose munyika. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vataura neStudio 7 mumatunhu akaita seMasvingo, Midlands, Mashonaland Central, Mashonaland West, Mashonaland East pamwe nekuManicaland vari kuti bato reZANUPF rakatoudza makanzura pamwe nemasabhu kuti vasanyore mazita evese vanozikanwa nekutsigira bato rinopikisa iro rokuita kuti vasapiwe zvikwanisiro zvekurima. Mugari wekurasa kwagutu vaEdward Chagonda vanoti vakatoudzwa nasabhuku vavo kuti havana chembwa rwende runo sezvo vaitsigira bato rinopikisa hurumende musarudzo.
Ichokwadi ichozvo vanhu vari kunyimwa mbeu vachinzi maitsigira TCC instead ZANUPF vari kutonyimwa kuti vachinyimwa vari kutosha kuti vokavire imba vari kupinda kumberi uku vanenge vatsigiri veTCC hanto vatori mudambudziko rakakura zvisingaiti shauri vanokavirei rwendo runo vakaipa vakomana panamira zvakanakao.
Imwe nhengo yeCitizen Coalition for Change vaGodfrey Karembera vanozikamwa nerekuti madzibaba eshanduko vati mudzimai wavo akanyimwa mbeu kuguruve kumashonaland central.
Ndifunga pane vhidhiyo riripo rakatorwa mudzimai wangu achitoshungurudzwa nekomiti yacho inohoresa mafetereza. So inyaya inotozikanwa ende zvinotozikanwa munyika kuti vanhu veTCC vanhu veopposition vanonyimwa mbeu ende mbeu yacho inenge iri mbeu yehurumende. Tese tiri muhurumende but tinotishamisa ndechekuti vanotora side yekuti vanopa vanhu veZANUPF.
Kune dzimwe nzvimbo dzakaita sekugokwe Kabuyuni mudunhu reMidlands uko kunogara varoodzai Maturure vanoti masabhuku akatovaudza kuti vakanzi vasape mbeu chero munhu anofungirwa kuti haasi webato reZANUPF.
Isu kuno kugokwe takatoko omedzwa nevaridzi vemusha varidzi vevhu vanozviti ivo ndo vakuru vazvose masabhuku furikidza nemadzishe kuti kana iwe usingatsigiri musangano uri kutonga weZANU-PF hauwani mbeu hauwani chikafu hauwani chokudya ine izvi zvinotishamisa zvikuru nokuti isu mukuziva kwedu ndechokuti chikafu chinobva kuhurumende hurumende neZANU-PF zvine musiyano
Mushandi mukuru muhofisi yekuburiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vafarai marapira varamba kuti bato ravo riri kunyima vanopikisa zvikwanisiro zvokurimisa vachiti zvinopiwa mwana wose weZimbabwe gurukota rinoona nezvokurima munyika dr Ancias Masuka vati vanga vari mumusangano asi vanogara vachitaura kuvatori venhau kuti chirongwa ichi ndechehurumende chekubatsira vekumaruwa nembeu nefotiraiza pasina kutarisa kuti wabuda mumba mani asi mutauriri weTCCC vapromisi mukwananzi vati vachasuma sadak nezvekushungurudzwa kwenhengo dzavo dzichinyimwa mbeu kupambwa nekurohwa kubva zvapera sarudzo nyaya yekunyimwa kwezvikwanisiro kwevanopikisa yave nemakore echiitika kunyange hurumende ichitsika madziro ichiramba kuti zviri kuitika ndakamira Studio 7 Masvingo ndini Godfrey Mtimba
Chirongwa chegore rega rega chesanganai hlanganani World Tourism Expo chinotanga nhasi muguta reBulawayo chichipera nemusi wemugovera. Chirongwa ichi chinorongwa nesangano reZimbabwe Tourism Authority nebazi reMinistry of Environment, Climate, Tourism and Hospitality Industry nechinangwa chekuunza vemabhizimisi vanotenga, vanotengesa kuzoshambadza zvinhu zvavo. Evans Zininga, West Studio 7, abata mutauriri weZimbabwe Tourism Authority, va Godfrey Koti kuti tinzwe zvizhinji.
Sangano wedu wesanganai hlanganani World Tourism Expo tagadzirira chaizvo tamirira kuona musangano uchitanga uyu gore rino tine vashanyi vauya vatinoti mabuyers vari kubva kunyika dzapati wandei pasi rose dzinosanganisira United States of America, United Kingdom, Germany, China, Dubai nezvimwe dzakadaro. Nyika idzi dzauya kuti dzisangane nemaexhibitors vanenge vachiratidzira zvirimo muZimbabwe, zviwanikwa zvirimo muZimbabwe munyaya dzekushanya nekushanyirana. Inyaya hombe chaizvo nokuti tawana mabuyers anokwana iwo 100 gore rino. Zvakare maexhibitors, tine maexhibitors anosvika iwo 378 atiasvika munyika muno ari kuexhibita ku Zimbabwe International Trade Fairground uko kwatukudzira mutambo uyu.
Ngatitarisaiwo kuti chirongwa chegore rino chichitariswa nechegore rakapera, uwandu hwevari kushambadza nevari kutengesa nevari kutenga hwakasiyana zvakadini?
Gore rino zvakare igore ratikuona kuti maexhibitors edu auya neuwandu. Tikatarisa gore rapfuura takaita iyo anosvika 256 asi gore rino tapfuura nenamba inokwana iyo 100 maexhibitors auya kuzoratidzira zviwanikwa zvirimo muZimbabwe. Saka tikutarisira kuti mutambo uyu unenge uri mutambo wakakura chaizvo.
Zvimwewo zvamuri kutarisira kuti muchasanganisa pachiitiko ichochi ndezvipi zvingada kuti veruzhinji vazive?
Tichaita investment forum pakare paya. Toita zvakare yatinoti aviation forum. Tozotarisawo zvakare career guidance inova iyo inotibatsira mukudzikinura vagoni vebasa ratinoita iri rekushanya nekushanyirwa vasati vabuda munyika ino yeZimbabwe vakwanisewo kubatsirikana nemabasa vachigadzirirawo zvakare makeria dzavo munyaya dzekushanya nekushanyirana ipapo. Tozotidzivare kupedzisira tiri kutarisirawo kuti taita mutambo utange une ruzhinji atinoti public day atange tichedza isusu vaimbi vane mukurumbira chaizvo vanosanganisira Master KG South Africa Sandra Ndevele nevamwewo vakadaro muno muBulawayo musi weSaturday.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze uko kwakapararira nenyika, mashoko amungavape ekurudziro pamusoro pechirongwa ichi ndeyekuti kudii?
Patiri kutaura tichiti isusu tine investment forum, ndopatiri kutarisira kuti zvizvarwa zvemuZimbabwe zvinge zvichitora matanho zvinge zviri pamberi zviri izvo zvinouya nevanhu vari kunze hama neshamwari dzavari kushanda navo ikoko munyika dziri kunze kumadiaspora uko ngavauye navo vavaratidzewo zvirimo muzimbabwe kuitira kuti vakwane kuinvesta vakadaro mabhizinesi avo anosimuka nokukurumidza nokuti vanhu vana mazvina bhizinesi vari munyika muno izvezvi kutaurwa kwatokita vari kutsvaga hama dzinenge idzodzo dziri kudiaspora saka ngavasanonocherwa kana kutorerwa mabasa nezvizvarwa zvinobva mune dzimwe nyika dzichiri dzemuzimbabwe ivo vari mazimbabwe ngavadzoke kumusha vainveste kumusha
ava vanga vari mutauriri webazi rezimbabwe tourism authority vagodfrey coti vari parunhare kubulawayo naevans zininga westudio 7 ratichimbotarisai zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, sangano rezimbabwe coalition on debt and development kana kuti zimcod rinoti zimbabwe ndiyo inodhurisa mafuta ekufambisa dzimotikari kupfuura dzimwe nyika dzose mudunhu resadak. Zimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA yakakwidza mutengo wemafuta ekufambisa dzimotikari mukati memasvondo maviri apfuura. MuNewsday makare gurukota rezvemukati menyika vakazembe-kazembe vanoti mapurisa haana zvinhu zvekushandisa zvakakwana vachiti vasvitsa chichemo chavo ichi kubazi rinoona nezvemari. Sangano revakamborwa hondo yerusununguko rezimbabwe National Liberation War Veterans Association rakasarudza vatungamiri vayo vatsva sachigaro mutsva ari Andries Matibela uyo akatora chigaro chaimbova chavaChris Mutsvangwa avo vave gurukota rehurumende. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 muri sei
tiri kunzwa kurwadziwa chaizvo kuti muparlamendi yedu yezimbabwe mune dzimwe harahwa dzingadai dzaa kumamisha dzichiona kuti mbudzi nemombe zvavharirwa here, huku dzapinda here muchikwere kana kuti muchirugu, dzichitarisa kuti vapwere kumusha vazukuru vari kufamba sei zviri kufamba sei kumamisha uku, kwete kungodai munhu achiri muparlamendi. Nhasi uno maakuona zvavava kutiitira. Vatidzingira vana vechidiki vaifanira kuti vatore nyika vaendese kumberi, ivo ndoo sara varimo muparlamendi. Vamudhenda munanyara, vamudhenda munatsveruka, vamudhenda munanyara nyika yezimbabwe.
Makadii vanatanonoka hwande ikoko kuno kuzimbabwe? Tiri kuoneswa nhamo kuita kuti ivo mapurisa nemasoja ivava havanzwi kana kuona zviri kuitika here, izvi ngoshandiswa vechete vasina zvavari kuterwawo zvine musoro. Azobetsereki ngavari kuchenekedze kodzero dziana yezimbabwe kuti zvingoda kukuona ivo gavachivana mamwe tambo.
Mangwanani akanaka pastudio 7, mangwanani akanaka pastudio 7. Ya, Zimbabwe inoda vanhu vakashinga vakaita sana Stanley Mukasa vanotaura zvinhu zvine chokwadi, zvinhu zvinonzwisisika. Ndo vanhu vanoona zvematongerwo enyika zvatinokurudzira kuti dai tikawana vanhu vakadaro muzimbabwe, Zimbabwe inosununguka. Rambai makadaro vaStanley Mukasa, tinokutendai chaizvo. Rambai makatsigira, tinoziva kuti aiwa Zimbabwe ichanaka nerimwe rezuva, tinokutendai chaizvo.
Chavangu uyo ngavhunze monzora, ngavhunze monzora kuti vana vezimbabwe vakamira sei. Angaona zvake senge tiri mapenzi. Bhati mberi uko kune nyaya uko chavangu. Mberi kune nyaya hama yangu. Siyana nazvo zvokutumwa nezano izvi. Iwe chiwawada kuguta kwako oga nokuti uchazopiwa zvimari nezano. Nyangwe iwe mudhenge iwe handivoni kuti une waya dzakakwana. Ko icho chinomboita kuti imwe mungomanyira kungoti kwa munhu ari kona MPACCC mudoti ndizvo nemhaka yei? Gore riyando zvakaita monzora akarikola akadii akadii, imwe mukazvitevedzera. Nhasi kwavuya zveumwe wangonyukira mumakumbo seshuro wati riko mazvitevedzera kuratidza kuti mune rimwe nachavangwe
vashamarare vestudio hatinonyanya kuiterera Studio 7 zvakanyanyisa tachikumbirawo kuti ruzhinji ngarurege kupa vachamisa puresha munhu anoziva zvaari kuita handiti isu ngatingomirai tingoteerera zvavanenge vachitaura plus tachikumbirawo kuti ivo vachamisa vachowo futi kana vachitaura specially tina machembera ari kumamisha uku namadhara ari kumamisha vamwe vasina enda kuchikoro vanyatsokutsananguravo nechishona vachiudzawo vanhu vakavavhotera vanhu vemisangano apa tichikati vanhu vakavhota tongoti munhu wese edha ndewezanupf edha ndewe3c nokuti zvinhu zviri kuomera munhu wese hazvisi kungoomera vanhu ve3c shopu ndeimwe chete yatinopinda zvikoro ndizvozvo zvipatara ndizvozvo saka tachikumbira kuti vatijekeserewo nechikaranga kana vachitaura zvimwe kumasocial media vouya kuno vachititsanangurirawo kuti aiwa zvinofamba so ndavawo pakati ndavawo pakati tinozviziva kuti machampion takatsamwa asi ngatiregei kupa puresha ngatiregei kupa puresha ngatiregei kupa puresha yakanyanya
studio studio makadiko zvenyu aiwa isi tinofara kana muchinge masimba vana mukoma jonga nevamwe vese tinofara nezvamunotiita dzimwenoti dzorawo pfungwa nekuti patine tichimbohamba kuti kumasocial media ku pane zvakawanda zvinoti baya mwoyo zvinova tichazivi kuti dai pasinaimi chokwadi chairamba chakavanzwa kuru zvatinotenda kwamuri ndo nyaya idzodzi dzekuti ba maupdate anenge azviri kuitika asi ndechikumbirawo ka kuti dai shuviro yedu yazadziswa vachamisa hongu ngavambonyarara havo kusvika panonzi sadhaki vari kuda kuita musangano wavo but after musangano wesadhaki usina zvawabudisa vachamisa tinovakumbira kuti vaise bhaibheri pasaidi nekuti hondo dzekumabhaibheri chaidzo dzaichogwiwa vanhu vaichonorwa handiti vanhu vaienda kunorwa vanhu vaichokumbira hokuti vachitobvunzawo kune maprofita kuti tinonodii kwatiri kuenda vaisangoti god is in it mwari anotibatsira mwari anototibatsira kana isu tichinge tafunga kuzvibatsira nemamirira zvaita izvi nezviri kutwa nachavangu izvi triple c inosara yatodistroika yatodistroika saka tikaramba tichinonokera inofa kwedu
Pastor Joseph makadini ko ini ndotsvaga ofisi vangu sisi vangu vamutundumura vekushorugwe anonzi Maria Mutundumura makasunuka vandibata panhamba dzinoti 0616272719 ndiri paSouth Africa.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Apo kurwisana pakati peIsrael nechikwata cheHamas kuri kuenderera mberi, vanhu vafa mukurwisana uku vasvika pazviuru zviviri, zvichinzi mativi maviri ari kurwisana awa afirwa nevanhu vakaenzana. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti vari kuedza kuwana nzira yekubetsera zvizvarwa zveAmerica zvakabvutwa nevarwi veHamas, vachiti zvinoratidza sekuti Hamas yakatapa zvizvarwa zveAmerica zvinoita makumi maviri. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Citizens National Assembly yebato reTriple C rakaita musangano mukuru muHarare richikurudzira masangano mazhinji muAfrica nekunze kuti abetsere mukugadzirisa zvinhu munyika. Kurambirwa mari yemunyika ine huremu hwemadhora makumi mashanu kwakukonzera matambudziko kuvanhu munyika. Chirongwa chinoitwa gore roga roga chesanganai changanani World Tourism Expo chiri kutanga nhasi mukuta reBulawayo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.